Malawi yave nomutungamiri mutsva akagadzwa zviri pamutemo mushure memwedzi gumi nemitatu. Musi wachikumi 23 mutungamiri webato rinopikisa vaLazarus Chakwera vakakunda vaPeter Mutarika musarudzo wemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekuwana zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana. Sarudzo yemutungamiri weMalawi yekutanga yakaitwa muna Chivabvu 2019. VaMutarika vakati vakange vakunda zvisina kunyanya, asi vachakwera avo vaitevera mushure mavaMutarika vakati sarudzo iyi yakange yabiridzirwa ndokubva vapikisa izvi mudare reConstitutional Court. Dare iri rakawana paine humbowo hwekusatevedzerwa kwemitemo inobata sarudzo rikatonga muna kukadzi 2020 kuti sarudzo itsva dziitwe. Malawi inyika yepiri muAfrica kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika ichitevera Kenya yakaita izvi muna 2017. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakaratidza kufara zvikuru nekuchengetedzwa kwemitemo yejekerere munguva yesarudzo muMalawi.
The people of Malawi elected Lazarus Chakwera as their next president. This is only the second time in Africa that a court has overturned a presidential election tainted by irregularities, and the only time.
Vanhu vemuMalawi vakasarudza vaLazarus Chakwera semutungamiri wavo. Aka ndeke chipiri matare muAfrica achiramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, uye kekutanga kuti zvabuda musarudzo inenge yadzokororwa zvichiunza mumwe wakwikwidze masimba ekutonga. Iyi inguva inonhoroondo kuvanhu vemuMalawi.
VaChakwera vanoti kukunda kwavo kukunda hwekutongo hwejekerere nekuyananiswa kwemitemo inotonga vanhu. Vachitora mhiko, VaChakwera vakavimbisa kuti vachashanda vari pasi pemitemo yenyika. Izvi zvinoreva kuti ndichazivisa veruzhinji upfumi hwangu gore rega rega sezvinodiwa nemutemo. Ndichaenda kuparamende kunobvunzwa nevanhu mabatiro andinenge ndichiita basa rangu. Ndichakumbira kuti mutemo uvandudzwe zvikuru kuderedza masimba emutungamiri wenyika uye kusimbaradza mapazi ose kuitira kuti ashande akazvimirira kusanganisira paramende nebasi rinorwisa uhori. Uyu mukana mukuru munhoroondo yeMalawi kuti ishande zvakasimba kuitira kuti ive neramangwana rakabudirira iine hurumende inoshanda zviri pamutemo uye munhu wese akasununguka.